Varikuratidza kuti havasisiri nebhara rokuti vogadzirisa sei nyaya yezvematongerwo enyika nenyaya yezveupfumi hwenyika. Chavaikwanisa kutodhisikasa pamusangano wavo ndokuti vamugabe vachingozorora. Voona kuti vangatsvaka vamwe here mumusangano mavo vanokwanisa kugadzirisa upfumi hwenyika hwaenda kumandondondo. Ikezvezvi munyika munomu 84% yevanhu havasi employed according kumareports ari kubva kunana ZCTU. Vanoratidza kuti 84% yevanhu havasi employed. Munyika muno maindastry ari kuvharwa, hapana manew jobs ari kucreatwa. Indastry hakuna production, hakuna vanhu vomuZimbabwe nevanhu vekunze vari kuunza kuzosima mari dzavo kuti makambani avhure mabasa awanipe. Nekuti hurumende iyi ihurumende inoita zvinhu zvayo muchivande, hakuna munhu ane mari dzake anokwanisa kuuya kuzongoisa mari dzake vana Jim Kunaka wozongoya woti kwai tipe 51% pakambani yako.
Tiri kunzwawo kuti iwo makambani ekuchina pachirongwa chezimaseti ichi vari kunzi vari kubhadharisa hurumende mari dzakawandisa dzemutero zvichienzaniswa nemakambani akazvimirira. Zviri kukushamisa here?
Aiwa, zvitishamisi nokuti nenyaya yedesperation yekushaya zvokuita kuri kuitwa nezano, machinese aya akutora advantage yekushaya gwara nekushaya zano rokuti vanhu avogadzirisa upfumi sei nenyaya yavo yekusekugona kudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka dzomuregion nedzekunze. Saka machinese vakuita zvavanoda, plus machinese ava vanhu vari corrupt. Machinese ari corrupt, hangozi corrupt chete, vanopa sevhisi yakadhakwa kana kuti sevhisi isina musoro. Zvinhu zvavo zvavanotengesa, vanounza masecond class goods kuno kuAfrica. Sevhisi yavanoita haibatsiri. Machinese vari very corrupt. Vati vanobatsirwa pacorruption yavo nokuti vanhu vacho vavanodhila navo vemuzano vanhu vanotori necorruption, vanhu vasina kana nyadzi.